Magwetaya audza vagari kuti vasiyane nekambani yeWorldcash iyo iri kutevera zvikwereti zvekanzuru. Vagari vanzi vataure nekanzuru kuti vangabhadhare chikwereti chavo sei kana vachibvuma kuti vane chikwereti. Kanzuru yeHarare yakadoma kambani yeWorldcash kuti itevere zvikwereti zvayo kuvagari. Uye kubvira muna zvitagore rapfuura, kambani iyi yange iri kuchichidzira vagari nekuvanyorera matsamba ekuti vachatorwa dzimba dzavo nemimwe midziyo kana vasina kubhadhara chikwereti. Kunze kwekubhadhara chikwereti, kambani inozodawo kuti vagari vabhadhare chidimbu chezvikamu 10 kubva muzana zvechikwereti chavo semubhadharo wayo. Kunyange hazvo vamwe vakatotanga kubhadhara, vamwe havasati vatanga kubhadhara, uye nhasi vatanga kuwana rubatsiro kumagweta anorwira kodzero dzevanhu. Vachitaura nevagari ava kumuzinda weZimbabwe Lawyers for Human Rights, gweta rinoshandira sangano iri vaSharon Office vati vagari havafaniri kutya madebt collectors sezvo asina mvumo yekutora midziyo yavo.
Kurisiva tsamba yadebt collector hazvirevi kuti watoperehwa netarisiro. Handiti aya madebt collectors. Magweta ndo anotenderwa kuita sei? Kuita izvi zvokukunyorerai kana yabva kutsamba yabva kugweta, musaignore. Mhanyai kupi kumahofisi egweta iroro muvaudza kuti aiwa ndikusa chakati, vanogona kuti tsvagaiwo gweta rinokubatsirai.
Vahofisi vaudza vagari ava kuti zvakakosha kuti kana vachinge vawana masamanisi anobva kumatare vapindure pamwe nekuenda kumatare.
Mapiwa masamanisi gogo ndo amunouya, imini vari kuti pane 756 ndo mari yavo yavari kuti ndo yecouncil. Saka imini nemautitsanangurira kuti munoramba mari iyi sei, tarisa pamabhiyu enyu maibhadhara here. Kana tisina marambiro ndobva tinonoita rinonzi judgment by consent, zvive zvakanyorwa kuseri kwesamanisi. But kana tiri kupitsana nemaresi kuti aiwa nini kwandiri hakuna mvura kana kuti ndotoshandisa mugodhi wepamba pangu, patinenge takuita inonzi appearance to what to defend.
Asi vahofisi vati zvakakosha kuti vagari vabhadharawo mabhiri avo nemutero kukanzuru.
Because at the end of the day, kanzuru inokudai kuti mimubhadhare marets. Kanzuru ikwanisewo kubhadhara vashandi vayo. Kanzuru ikwanisewo kuita service delivery. At the end of the day, imiwo munodawo kanzuru kuti muwane chii? Mvura. Tiwanewo maservisi edu ese. Accommodation chaiyo chaiyo tisaevictwa, handiti tichida kanzuru. Saka toita sei? Pane right but pane responsibility. Tine kodzero but tine chigavo, tine dzoro nechijana chatofanwa kuita isusu sevagari vemuHarare.
Vamwe vevagari vakanyorwa matsamba vakwegura zvekuti havana kwavanokwanisa kuwana mari. Asi mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vanasaro jena vanobhadhara mitero yakaderera uye vanofanira kuenda kumahofisi ekanzuru nehumbo hunoratidza kuti vakwegura uye kuti ndivo vanogara paimba yavanobhadharira mutero.
Saka kana vari kuwana soro jena ngavaende kumahofisi edu ekanzuru vaine mapepa anoratidza kuti ndivo vana muzvina dzimba dzavanenge vachida kuti vabhadharire mari chishoma, uyezve voratidza kuti ndivo vari kugarapo. Pane kuti imba iri kugara maroja, iwe woda kuti imba iyoyo ibhadhare mari shoma, iwe usingagarepo uchigarapoka chinjuru, kwete vamwe vana, kwete majaya nemhandara vanenge vachigara ipapo.
Vachideme vaendera mberi vachiti kanzuru icharamba ichiendesa vagari kumadebt collectors, uye vanenge vasingade kutorerwa matanho aya vanofanira kuenda kumahofisi ekanzuru munzvimbo dzavo kuti vanotaura kuti vachabhadhara chikwereti chavo sei.
Tinogara tichitaura tikatombesa nemaadvesi mumanewspaper kuti uyai muite yatoti pachirungu payment plan, vanhu vanga vasingauyi. Asi iko zvino tichikuona kuti vanhu vaakutirimuka nekuona kuti kwauya chi debt collector. Saka tikutofanira kuti aiwa kana vanhu vachitombotirimuka mari yacho vachitomboya vachiti ini mari yangu ise ndinayo ndakubhadhara, indakubhadhara hafu yemari iyi, imwe ndinoipera, imwe ndinoiputsa nemwedzi miviri mitatu iri kutevera. Ibasa rakanaka kairo.
Zvichakadai, mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nekanzuru yeHarare zvakashata, uye sangano ravo richaramba richidzidzisa vagari kuti vasashande nemakambani anotevera zvikwereti. Vati kambani yeWorldcash inofanirawo kurwiswa. Hatina kukwanisa kutaura nevakuru vakuru vekambani yeWorldcash kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vagari, mabhizimisi pamwe nehurumende vane chikwereti chemari inodarika mamiriyoni mazana mashanu emadhora kukanzuru yeHarare. Kanzuru yeHarare inoti kana ikawana mari iyi inokwanisa kuita basa rayo zvakanaka, izvo zvinoita kuti ikwanise kutakura marara nekupa vanhu mvura nezvimwe zvinofadza vagari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.